Very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk Women's Roundtable coming to you live from the Voice of Washington here in America. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya. We are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen figures rising in recent days, Star.
Yes, once again, welcome to the Women's Roundtable Live Talk this Thursday, August the 6th, 2020. And today you will be looking at the COVID figures as we're talking about them and all the issues surrounding the COVID issue. We'll also be touching on the human rights issues in Zimbabwe and looking at the international community, which is also now getting involved in the Zimbabwean issue, commenting about what's happening. And as Marvelous has just said, the COVID figures which are ravaging the world, we see that worldwide the cases are over 18 million now, going for 19 million, and the deaths are more than 700,000 worldwide. And in Zimbabwe, we have 84 deaths so far, and the total cases, 4,339. This is after 118 people tested positive for COVID-19 yesterday, bringing the total to that of 4,339. And there were three new deaths, which has led to 84 deaths all in all. And we also see that in Harare is leading with 1,175 COVID-19 cases, and Bulawayo 188, Manicaland 106, and followed by other provinces. That is the state of the COVID-19 cases, Marvelous.
Yes, Star, we also see that for those that are following us at the moment, this is not a live program, we're pre-recording, so by the time you watch this program, the numbers or figures may have changed, because as you know, the Ministry of Health in Zimbabwe broadcasts their numbers later on in the day, so the numbers that we're giving to you now may have changed. But thank you so much for coming into the program. We will be looking, as what Star said, at COVID-19 and how it's impacting women in Zimbabwe and the whole world, and also be looking at the human rights abuses. Like she says, we saw that today journalist Hopo Chingono was denied, denied bail at the High Court, and his lawyer Beatrice Mutetwa said that the lawyers were really, you know, they were not happy with what happened because it is a constitutional right. From what Beatrice Mutetwa said, for Hopo Chingono, a journalist who has been in jail for a few weeks after he published some stories which were linking the government to corruption, but he was arrested with the government saying that he was one of the masterminds of the July 31st protest, which was supposed to have happened last week at Star.
Yes, and we see that they are still struggling to have to secure bail, Marvelous, as they were denied bail today, and Jacob Ngari Vume too. This is some activists say they are still in hiding following the protests that were planned for the 31st of last month. Some are saying they are in hiding. Some are saying they are being hunted down by state security. Mm-hmm. We've seen the U.S. And other countries commenting on what's happening in Zimbabwe, and we have seen sanctions imposed yesterday on one of the Zimbabwean businessmen, Kudawashi Tapirei, and other people like prominent celebrities, and many people have written on the hashtag. And the hashtags, Marv, I saw there's a confusion on what some are saying is the appropriate one, which is garnering more traction, whether it should be Zimbabwe Lives or Zimbabwe Lives Matter. But the government has since responded to the Minister of Foreign Affairs, says there isn't any human rights abuses in the country. They are saying they don't even know what the crisis people are talking about. There's no crisis. They want to maintain the rule of law. And before that, we saw that President Mnangagwa said it's just a few bad apples, according to his words. And that is just a few people want to sabotage the country working with the international community. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi ke sixoxa ke ngodaba lolu okwenzakala elizweni. Sizakhangela ke ngegcikwane leli elidla ubhedu ele coronavirus COVID-19 eselisabalele emhlabeni wonke. Sibona ukuthi kwele Zimbabwe sokufe abantu abayisitshiyagalombili lane i-84 njalo abahlaselwe yileli gcikwane bona bazinkulungwane ezine namakhulu amathathu phezu kwalelo nani bayi-4,339. Sibona njalo ukuthi idolobho lakoBulawayo lilandela eleHarare ngabantu abahlasele yileli gcikwane belabantu abayi-188, eHarare beyi-1,175, eManikaland ke kwi-106. Sibona ukuthi kwenzakala ngobizolo kunabantu abahloliweyo leli gcikwane kwatholakala ukuthi laba abanye abangu 118, yebo ke ikhulu elilechumi lesishiyagalombili 118 baficakala bele gcikwane leli, kwathi abathathu ke babhubha. Yikho ke okulethe okukhweze inani leli laya phezulu. Sikhuluma nje futhi siyabona ukuthi emhlabeni jikelele abahlaselayo leli gcikwane sebesedlula izigidi ezilichumi lesishiyagalolunye, khona kuyizigidi lezo i-18 million, kodwa ke sokusiyabamba phela i-19 million ngoba asemaningi amanani ayidlula lelo. Njalo ke sebebhubhile ke abayi-708. Yikho ke luyile udaba eseluhlazilayo, kodwa sikhangela njalo ukuthi kuloku abalwela ilungelo loluntu labezombusazwe bathi kuloku kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo elizweni. Sibonile lamhla labo ababotshwayo kuthiwa baxoxa ukutshengisela kokupheleni kwenyanga edluleyo, umnumzana Jacob Ngarivume lomnumzana uPaul Chinono, abaphiwanga imvume yokuthi bephume ngesibambiso sebheyili entolongweni bethonisise icala labo bengaphandle kwaleyo ntolongo. Yikho ke kuyaqhubeka ke abanye bathi bacatshile ngani ngoba bayadingwa ngamapholisa, badingwa ukuthi betheswe leli cala. Yikho ke lokho esiyabe sikukhangela. Sibonile ukuthi amazwe amaningi angenele kulolu daba ekhuza ele Zimbabwe ukuthi linanze amalungelo oluntu. Sibonile ke ukuthi abaziwayo ke kwezokuzilibazisa kuthiwa ngama-celebrities nabanye nje abomhlaba wonke babhalile besola lokhu. Sabona njalo lamazwe amaningi exoxa ngalolu daba okuthabise abanye abalwela ilungelo loluntu abathi kuzayenza ukuthi uhulumende abophe siqine abone ukuthi kahlukuluzi abantu. Kodwa la uhulumende sephendulile ke, sibonile ugatsha olubona ngokwenzakala ngobudlelwano lamanye amazwe lisithi lona alikwazi ukuthi kade abantu bakhala ngani, akula ngxabangxoza elizweni, abantu bazihlalele nje. Kodwa samuzwa njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu nje abalihlekana abazama ukuthi bechithe inhlelo zikahulumende ukwenzela besebenza lamazwe angaphetsheya. Yikho ke lokho esiyabe sikukhuluma ke lamhlanje, kodwa singakakhulumi ke ngakho asizweni nge ukuthi batheni ke labo kade bephuma.
I think you all heard the judge denying hope for bail again, dismissing the appeal for bail. We have just been given the judgment, so we are going to study it and find out what the reasoning is and see what the next step will be. We cannot at this stage say this is what we will do next before we know what the reasons are, but naturally we are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail, which as you all know in terms of the constitution it is now an entitlement unless the state is able to prove compelling circumstances. I think everybody knows that what happens in Zimbabwe, how those who say they're fighting corruption are walking walking the street with their corrupt loot in their pockets. And those saying you should be seen to be fighting corruption are getting more and more persecuted. I think everybody knows that the guilty ones are walking the streets and the innocent ones are being exposed to COVID in the prisons.
Yebo ke lapho sizwe ke igqwetha limela ke ababotshiweyo ke umnumzana Hopo Chinono ke lo mnumzana Jacob Ngarivume bechasisa ukuthi abakhutshwanga ngemali yesibambiso eye
aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington umo tiri kutaura isu pamusoro penyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose uyezve tichitarisa zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu pari zvino ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kuitika pamusoro pedambudziko irori recovid-19 pari zvino uyezve semusi wechina kudai August 6, 2020 tiri kutarisa isu uwandu hwevanhu huri kunzi iwo huri kuramba huchikwira hwevanhu vabatwa nedenda irori recovid-19 pasi rose uyezve nemunyika yezimbabwe saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kubuda kubva kujohn hopkins university iri muno muamerica kuti vari kuti chii pamusoro pedambudziko irori redenda rechirwere checovid-19 icho tiri kuona pari zvino vazhinji vari kutya vachiti ivo uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus muzimbabwe huri kuramba huchikwira pasi rose pari zvino pane vanhu 18.7 million vabatwa nedenda irori 706,000 vachiwanikwa vachifa muUnited States mandiri pari zvino mune vanhu 4.7 million vabatwa nedenda iri 156,000 vakawanikwa vachishaya imo muno mandiri muWashington DC umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba mune vanhu 12,443 vabatwa nedenda iri 587 vakawanikwa ivo vachishaya saka zvimwe zvezvinhu zvatitange tiri kukurukura nemipo pano uyezve tichikupai mamiriro akaita zvinhu apo nhasi taona mutori wenhau Hopo Chinwono uyo awanikwa iye achienda zvakare kudare rehigh court kuti gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vawanikwa ivo vachipa chikumbiro chekuti abvisiswe mari yechibatiso awanikwa iye achinyimwa mukana uyu wekuti saka ari kunzi adzokere zvakare muchizarira pari zvino asi taona vhidhiyo yabva kuurira pari zvino iri kutaura iyo kuti gweta rava Hopo Chinwono vari kuti ivo havasi kufara nezvabuda mudare ranhasi sekuti vari kuti ivo nyaya yakadai inofanira Hopo Chinwono anofanira kunge ari kupiwa mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso sezvo zviri pabumbiro remutemo kuti munhu anogona kutongwa ari kumba panyaya iyoyi yekuti ane nyaya yaari kupomerwa uyezve tinoona kuti vajacob ngarivhume vari zvakare vari muchizarira pari zvino tinonzwa kuti vachange vari kuendawo kudare mangwana asi tinoona kuti munyika pari zvino vanhu vabatwa necovid-19 uwandu hwavo hwakwira hwasvika ivo pa4339 uyezve tichiona kuti vanhu 82 vari kunzi ivo vashaya asi vazhinji vari kuti ivo vari kunetsekana kuti voita sei panyaya iyoyi yedenda recovid-19 saka tichange tiine mumwe munyarikani wedu achauya pano achikwanisa kunge achitaura nesu ari kuti iye baba vake vakawanikwa vachishaya kubva kucovid-19 uyezve iye pari zvino nemhuri yavo vari kutotarisa ivowo vachiona vari kuwanikwa miviri yavo isiri kunzwa zvakanaka nezvimwewo saka tichange tiri kuti afone ipo pano tichinzwa kuti zvakamira sei kwaari ikoko panyaya yedenda recovid-19 uyezve tine vamwe vari kutaura ivo pari zvino kuti tiri kuona zvakabuda nezuro kubva kuamerica uko hurumende yeamerica yakazivisa nezuro kuti vakuda kwashe tagwirei vesakunda holdings vaiswa ivo pazvirango zveupfumi nevamwewo vari muhurumende tikaona zvakare nyaya imwe yanga iri kunetsa inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu takaona zvizvarwa zvezimbabwe zviri pasi rose vachiwanikwa ivo vachitanga hashtag iri kunzi iyo Zimbabwean Lives Matter vachitaura ivo kusafara kwavo pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vanhu uyezve vachichema vachiti ivo kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa panguva ino uyezve tikaona dzimwe nyika dzepasi rose vachipindira munyaya iyoyi vachiendawo zvakare pahashtag iyoyo vachitaura ivo kusafara kwavo penyaya yekubatwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuzeya nezvazvo uyezve titange turegai tione tine muteereri wedu wokutanga regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii. Hallo.
Hallo, masora sei sisi mave.
Aiwa, tasora, titaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na Zuleika Pateya, ndiri kufona ndiri kuBulawayo.
Ehe, titsanangurirewo kuti imi kwakamira sei kuBulawayo izvozvi panyaya yeCovid-19.
Panyaya yeCovid-19 ezvinezvi chatekeshera nenyika kuBulawayo. COVID inenge yati wandei, wandiwe vanhu vari kufa neCovid wanyanya. I'm one of those people vakashayikirwawo nababa vake musi weTuesday 28 July. Saka chironda chacho chichiri chifresh handizi, asi ndoda kungosimburidzawo vamwewo vanhu vari musems chiuve senge yandakasangana nayo kuti ngavazvipire
zvese maoko aMwari.
Saka mungatitsanangura kuti zvakafamba sei kuti baba vazoshaya tinoti nematambudziko?
Alright, dedi vangu vakarwara vakatanga vachingoti musoro musoro musoro, saka vaingofunga kuti iflu, chese taifunga kuti iflu. After vati musoro tikaenda navo kuclinic pasejari riri padhuze nekumba, vakarapiwa vakapiwa maantibiotic, hapana chakambochinja. After 2 days tikabva tazama kunoenda futi kune imwe sejari, tasvika ipapo vakapiwa different type of antibiotic and then vakareacta pamapirisi avanga vapiwa. Tabva tadzokerako zvakare vakachinjwa mapirisi aye. Tabva tazibaba vari kurwara, makamboita here matest ecovid? Tikati hongu takaita matatu, ese akabuda ari negative. Chero isisi takatotestwawo, but yatanga takaita yange iriya yekuti unotestwa ropa pachigunwe. Saka dokta akasuggesta kuti aiwa madi kuti mitwe yemumhino iyai, ipapa takabva tati zvakanaka saba taiitwa maiyai. And then varwara kudaro obva vatestwa, takatenza vanhu vekumalive vakatestera pasejari, vakatesta kudaro maresult akakasika chaizvo kuuya chinzi inotanga kanyonzi agent. Dokta akatibatsira zvikuru kuti maresult ayabude, nokuti kazhinji anotora 2 to 3 days, but ours took less than 24 hours anga atobuda. Ndipopa takabva tanzi ari positive. And then the next day obva vaudzwa, ndipopa takafungura makuseni tikaudzwa kuti baba venyu tavaona vane chirwere checovid, makamuchizviziya here? Ndikati aiwa kwete. Saka hatizivi kuti vakataurirwa sei pavakaudzwa nenyaya yekuti vane chirwere ichi, nokuti pandakazoenda makuseni kunovaona vanga vataadmitwa pasejari paipe paprivate sejari. Spirit yavo yanga yachinja, yasiyana nezvandandavasiya vakaita madeko, vanga vasuwa zvisingaite. You know, munhu wee wekuti zveni atonudza hope, akutozviudza kuti apa ndichakwanisa kurarama here apa nechirwere ichi chandaona chapedza nyika, vanhu vakasiyana siyana munyika dzakasiyana siyana. Ndikatozama kuvaudza kuti don't worry daddy, you will come out of this alive, you are a fighter, you are a Pateya, Pateya's fight, please fight this. Obva vanditi I will try. But vasati vashaya vakabva varekodha video. I will share with you video yacho chakutumira, vachitoudza vanhu vese kuti zvoni COVID is real, take precautions, chakadaro chakadaro. Vaenzerwa ambulance nepasejari paipe, nokuti sejari yakabva yataura kuti hatikwanise kuchengeta baba venyu, we are not a COVID center pano, saka makuvaendesa kuUBH. Of which we didn't want him to go to UBH, taida kuti vaende kuprivate hospital kunonzi kuMaterdei. But kuMaterdei kwaidiwa $3,000 up front, of which since we only had $800 at that time. And then we started doing a GoFund to raise a man and did it. They were like, anyway, daddy, you just go for just one night to UBH. And then you know, that was the plan. But even though that was even a COVID, I still went back. So I was here now one. But I ended up with you, but I think my past is 12. Ndikoko vakaenda sikona ambulance kuUBH, tikaona pavakaisiwa tikavafudza makubenzi chichichi, because now he was not breathing, he was on oxygen fighting for his life. And then ndikavaudza kuti dedi this strong tiri kudzoka, tatadzokera kumba. Even ndaudzwa kuti baba vangu vane COVID, the whole family hapana munhu akambotya kuva nababa isame room. Even tanga tisina kana protective way, taingoramba tiri paside pavo tichivasimbisa, tichiva tichivamwisa tii tichivamwisa juice saka takadzokera kuma past six tichitakona kuti vasei vakanditi nhaye manango ndinopona sei kubva pamandisiya panapa kuma past call hapana munhu ambouya kana museche ari munomu kuzondiona hapana kana munhu ambondipa kana paracetamol hapana kana munhu ambouya kuzondiudza kuti toilet yacho iri kupi ndinopona sei pasina munhu ari kuita kana chenini zvakandirwadza zvisingamboiti ndabva ndatongoziva kuti there and there ndaifanira kumubva baba wangu from that government hospital because even patakasvika manesi acho haana kutitambira zvakanaka vakapopota zvikuru vakataura kuti avaudza kuti vapinde muside ward imomo ndiyani nokuti zvinhu zvese zvaigadzirwa nevanhu veambulance vanga vabva nechiprivate surgery ndo vakaisa zvese mubhedha kuvafugidza kuvaisa oxygen zvese zvikanzi were not alerted kuti zvioni there's a patient who is coming here for covid those nurses were so rude
ndoti inini saka zvamira zvakadaro imimi muri kunzwa sei imi vakasara semhuri hamusi kunzwa masymptoms here zvakamira sei nekuti muri kutaura kuti maitochengeta baba musingazive kuti vane covid-19 zvakamira sei
inini ndiri kutorwara mama vakutorwara munin'ina wangu atorwara ipapa ndiri kutobva kusejari kubva kuendesa munin'ina wangu bp yake iri low zvisingaite temperature musoro ininiwo ndakaenda norapwawo nezuro mama wakanorapwa mari wezuro muzimbabwe kana usina mari chokwadi unofa nhasi izvozvi pandikubva kumusiya kubva naye kumunin'ina wangu kwadoctor ndabuda $200 yake chete inini nezuro ndakabuda $100 mama nezuro marimwe zuro akabuda $200 saka werengai kuti uri mumwe munhu usina mari idzodzo unotofa kamuzimbabwe Zimbabwe life matter, but when you don't have the money, what is going to happen to you as an individual?
Maybe if we can just go into English, give us your take. Currently, you say that your father passed away from COVID-19, and also you were retelling how you need a lot of money for you now to go and get checked. And also, have you been tested for COVID-19, and what's the situation currently?
Yes, we've been tested for COVID. And the results never came out. Takateswa musi weFriday. Today is actually day 7 since my results are tabuda. Ukavafonda nungachindo kutoti we've got backlog. And then when you get to the hospital, like today, taenda cooperate 24. Patashika, taita means stigma. Tarambi zgo kupina lepa front door. You change joni mukuti joni, you guys were in contact with someone nakafane COVID. Takamubumi zgo kupina lepa front door up. Mufana kuchenderera tatenderera nekumukoto of which tasiya more than $200 but tapindwa nekumukoto neback door kuti atike vanhu vane maperembudzi hamufanire kupinda nekubatana nevamwe vanhu there is so much stigma around this COVID disease my sister
so what's your word to people out there about the stigmatization that you are experiencing mungati chii kune vamwe
kutara chokwadi Sorry, kutara chokwadi pamusoro pestigma iri kuitika yandidi. I think as a nation, we need to be educated because having COVID does not mean kuti wakufa, does not mean you're going to die. A lot of people come out of this alive. Ndosaka kune ma recoveries, akawanda chaizvo, vanhu vazhinji vari kurecover. It's unfortunate kuti my father did not make it. He was one of those statistics, vanhu vakafa, andidi. But then, I'm going to make sure that everyone is going to be alive and everyone is going to live to tell their story. It is just a test. You need to continue holding on to the garment of God. And then Mara akusiye uri wega vanoporesa chete hakuna chirwere chisina mushonga mwari vanoporesa
takaona muchipihwa rukudzo naDr Simbiso Ranga vanga vari pano nezuro makawanikwa muchiteedzera here zvavanga vataura nekuti vaiti izvo sevanhu vari kurwara munofanira kunge mese muchigara makapfeka mamaski muchigeza maoko uyezve muende kuna chiremba nhasi mateedzera here zvakataurwa nachiremba izvi
hongu ndisaka nanchiti tatobva nhasi ivhini kwa chiremba kuna mumwe chiremba ari kutoya zotiona mangwana mumba muno watatokumbira kuti uyo zoonawo vana vana vangu hapana atarwara zvavo but ndikungoda kuti munhu wese ave sefe vangoonekwaona chiremba
aiwa mumbobata makadaro tichange tikuenderera mberi handisiti munotaura ndevele pana star nhingi ari panapa achange achitaura nemi nendevele muchitaura nyaya yenyu kuti yakamira sei nendevele saka star kana auya
munokuluma no problem
ehe saka achataura nemi achikubvunzai kuti mutaure kuti zvakamira sei panyaya iyo maybe munogona kutanga ozokubatirai panzira tsanangurai kuti zvakafamba sei baba vakaita sei nendevele halo taurai yenyu tinzwi taurai nendevele
uvava wami vaecovid akula madokotela esibhedlela akula manesi and into ezisubuhlungu yikuthi ama-COVID patients bafaka ku-third floor noma ungafuna ukumemeza ukuthi ngifuna manzi okunatha kumbe ngisizani bayithi akula muntu oza kuzo ngoba uyabube kufake khatshana phezulu lapho ongasoze uthole khona uncedo kumbe usizo
yebo ke siyezwa ke udaba lolu ke zwisa usizi lapha sikhulumalo nkosazana Zalaika Paleya siyezwa ukuthi ubaba kwamehlelehlelwa emolini lapha ungasichasisela ukuthi kahle kahle kuyini elakubonayo wayesegule okwesikhathi eside okunganani ubaba njalo esiya esibhedlela wathola usizo yini hayi ngasazwakali lapho nge nkosazana Zalaika marvelous. If you could tell us what exactly
Hello, Star. Wow. She's actually still on, but you have to keep me on for you to hear. So,
oh, yes.
Ask me the question and I'll ask her.
She can also. I want to work at a pandemic. She was really important on a palea.
Andy, if you can continue just telling us.
Oh, you can hear me, ma'am.
Results. Why is it taking so long? We just lost someone. The anxiety is killing us. We want to know. We got tested last week on Friday. Tomorrow is Friday. It will be exactly 1 week. Isn't the system worried and scared? We will end up eventually going out there because we need help, medication, food in the house, supplies. So in the event, and if let's say we are positive, then that means we're going to spread. So we need help. We need to know why these results are taking too long to come to us.
Yebo ke, kulungile ngubambe umlomo khona. Kodwa ekugcineni lagcina lilutholile yini usizo njalo uhulumende wayesencedisa.
Muzvare Pate, I think Star ari kubvunza kuti saka mungati imi hurumende iri kukubatai zvakanaka here zvakamira sei but indevele taurai nendevele
kuti hurumende iri kutibata
sei zvakamira
hurumende yetu aisipatanga kuhle ngoba sati sahlolwa last week kodwa akula ama-results ethu ngaphumanga okwesibili bayakwazi ukuthi endlini lapha kulo muntu olesifo ese-COVID-19 kodwa kula muntu wabuya endlini ukuzospreya endlini sihlale endlini efletini etown akula bantu ababuya ukuzospreya it's not like you're driving kachana it's right here in town in the CBD 10 minutes away from the place to which they can just come and pray kodwa ababuyanga
yebo ke hayi bezwakala kodwa mina ke njengemuli lani lakhona belihlola yini igazi ukuthi
lingathi ask me in English then I'll ask it
okay
what's the question
yes okay. I'm telling that if the family was
very near in town no one even came to spray in the house, knowing that there's a COVID patient that was very sick. They were supposed to come and spray. They didn't spray. And why are our results taking so long to come?
Please hold on. So I don't know if you have any other question that I can ask it to say in the valley.
No, that's all we hear.
Any other question? No, those are the most important questions that I really need answers to. One, why our results have taken so long? Two, spraying never happened in the house. That they know very well that a COVID patient was ill.
Mm-hmm. Thank you so much. Vapatia, but hold on, we'll continue with you later. Please stay on the phone.
Yebo ke lapho bese sizwa ke besikhuluma ke lapho lo nkosazana Zalaika Paleka yena kubesitshela ke ngoyise ukuthi kwahamba njani njalo wayegula njalo njengoba lizakhumbula ukuthi sithethi na asikhulumi kuphela ngodaba lolu olwe COVID-19 kuphela sizakhuluma nangeziphathelane nokwephulwa kwelungelo loluntu. Njalo sikhathesi nje sikhuluma nje sesizakhuluma nomunye njalo owethu umhlonitshwa ozasichasisela ke ngalolu daba lokuthi bathini ngalo. Silo nkosazana ke Barbara Tanyaniwa owebandla le-NDC yena ke isikhulumela sogatsha lwabesifazane esibonayo ukuthi abaningi bathi bahlukuluzwa ke njalo abanye bathi bacatshile njengoba sikhuluma nje abanye bathi abakaphonga ngakho sabambile ke sizaphenduka kuwe singakathathi unkosazana Barbara Tanyaniwa singazi njalo mavela sikumbe ungathi kulelo kugcina angalikhuluma unkosazana Phaleya kumbe uzalinde.
Mm-hmm. Ameno mzvare Phaleya zvigaiti dzokere kwamuri zvakare tomboda kunzwa kuti panyaya yevamwe vari mumba vari kurwara pari zvino vari kunzwa chii.
Mama vari kunzwa shortness of breath, kupindwa nechando, kushaya appetite, kudedera, macold chills. Inini chest yangu kurwadza, kakofu so, slight headache, and then mnino wangu ane headache, low blood pressure, you know those symptoms. Aunongo Google epa COVID.
Mumbo taura panyaya yeku semwa nevamwe mataura nyaya ye stigmatization kuti pamashika nasi kusejari maava masemwa muchinzenda ine kumashure uyezve pamunogara ipapo zviri kunetsa panyaya yekusemwa taurai kuti zvakamira sei.
Patigere one or two people havasi kusema asi vazhinji vakatoona mama vangu vakatondodza kuti mari nesuro avaibva kwachiremba vakaona mumwe mukadzi wayasimbowadzana naye akangoona maziso amai vangu tiba akabva amhanya achitiza achipinda musupermarket noti patigere pane mashops pasi flat red riri padenga and then pasi pane mashops saka akabva atotiza achipinda mumashop. And then vanhu vanoti vakaona vana vachimira panze vachitamba papasteji padho pedu kana mubhakoni vanobva vatenda kudzwa kuti muchatizadze korona muchatizadze korona. Saka zvinongoita kunge korona yacho ndeyedu chedu hapana mumwe munhu achamborwara naye korona iyi nokuti handizive tichanyanya kushamisa pakorona iyi kuti yaitirwa isisi chii even iwo machiremba acho nhasi atirizvisisa kucopirite 24 kuita kuita kuhasha kudedera zvikanzi ndakanzwa nezviro kuti iwewo wakapinda nepadhoo apa waifanira kunge wakapinda nekumukoto ndakatsamwa chaizvo pandakanzwa kuti wakapinda nepadhoo apa izvinezvi nhasi hapana munhu akutombopinda nepadhoo ipapa mukutendera nekumukotoko handidakara kutombonzwa anything vatanga kupopota apa pakazara mamwe mapatients ari panonzichi pareception vanguva.
Apo tiri kunzwa isu muzvare Phaleya vari kubulawayo vachitaura ivo kuti nyaya iri kunyanyonetsa pari zvino inyaya yekuti vanhu vanenge varofirwa Vari kuti ivo vakashaikirwa nababa vavo uye pari zvino vanhu vari kuvasema yavanoti ivo stigmatization. So we're hearing there from Ms. Pateya from Bulawayo saying that the biggest issue that she's facing now that her father passed away from COVID-19 is that of stigmatization. She says when she went to the hospital today to get a test, because yesterday when she was on one of our program, one of the doctors, Dr. Simbi Soranga, advised that they need to go to the doctor to get medical assistance because she was saying her mother is not able to breathe properly. But she says they were asked to go to the back of the entrance. And also she says at the building where they are staying, when her children go outside to play, people are running away from them. When they go to the shops, they are not being served. You know, there's a lot of stigmatization. So she's just saying maybe there's a need for organizations to now start, you know, lobbying and educate people on what happens to those that are left, especially when one, you know, one parent or one family member dies from COVID-19.
Yebo ke, umqondo omuhle lo ukuthi abantu bayakhethana ke. Ngakho kumele bafundiswe ukuthiwa i-stigmatization le ukuthi sebebona ingane nxa umuntu kuthiwe ulegcikwane le-COVID-19, so kumele bembalekele bonke ngoba besesaba ukuthi uzabathelela. Kodwa-ke hhayi-ke njengoba sichile ukuthi sizakhuluma njalo lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa-ke owebandla le-MDC ukuthi asitshele-ke ukuthi umbono wakhe uzwa uthini ngalokhu okwenzakalayo eZimbabwe. Siyakwamukela kuhle. Hayi, siyaphila. Uzwakalela khatshana ke, wothi ngizame ukuthi ngibone ukuthi ngingakhuphula njani ivolumu yakho. Ye, kodwa wena usizwa kuhle?
Kakhulu.
Ye, hayi, usuzwakala kathesi. Ye, lapha-ke besi sike sadlala-ke omunye umabonakude kasekho-ke egcekeni lapha esike samtshengisa, sibona amagqwetha amele umnumzana-ke Jacob ngarivumela umnumzana uPhelchinona besithi bona hhayi simzwile unkosikazi Beatrice Mthethwa esithi bancitshiwe ibheyili kukhangelele ukuthi kuzakhulunywa ngakho kusasa. Ungathini-ke wena ngokwenzakalayo ekhaya njengoba ukulandela sikhuluma nje? Yeah, hi. That is a very interesting point there, that they should be given bail so as to avoid the infections of COVID-19, as there's no social distancing in prisons. If you can also tell us what you your position as the women's branch in MDC about those who say they are still in hiding and those who say they were abducted and those who say that they were harassed for what they believe was unjust?
Okay, maybe first and foremost, it's not a women's branch. It is I'm the spokesperson of the National Women's Assembly for Women. So if you say a branch, we've got a branch, we've got a district, we've got a province, and then we've got a national.
Okay, so, because we're thinking that you have the women's branch, you have the youth branch. All right, thanks for the clarification. You can go ahead.
Okay. Yeah, so about what is happening, it's so disturbing that this regime is panicking to such an extent that we want to arrest everyone, each and everyone who is complaining about the corruption that is going on, about the crisis, the economic crisis that is going on. It's like people no longer have got rights now. You criticize the government, you are arrested, or you are handed down, you are abducted, you are tortured, you are sexually abused if you are a woman, or you are beaten, just like what they did to Diana and Tendai Masocha recently, and other people from civil society that were victimized and were beaten by these security state security agents. And we also have got people that are still in hiding after T-POPs that were being handed by the same security agents, and when they did not find them in their homes, then I went ahead and I destroyed their properties. They also harassed their family members, which is very unfortunate. But I remember when Mnangagwa came into power, he said he's not gonna do exactly like what Robert Mugabe was doing, because he said it's a little dispensation. But we are seeing it's even worse than what Robert Mugabe was doing. So we are so much worried about the abuses, about the human rights violations. It's like we are now in a one-party state where the opposition members are being hunted and tortured and harassed each and every day. Whereas in a Zimbabwe that is independent, we've got a constitution that allows our people to have different political opinions, but people with freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. But we are seeing those freedoms are being violated each and every day, which is very unfortunate.
Yes, sir. If you can come in, Marvelous.
Yes, I think I've got a caller here from South Africa, the Gatins, Wekwavari, and Senda Indakuna Maitanyanyiwa. Hello, caller.
Yes, you can keep holding. We'll come back to you.
Hello.
Okay.
Hey, the Gatins, tell the neighbor to South Africa. Hello, caller.
Hello, ma. Square say.
Hey, Tasquera. Mungati tsananguroguti. Munona say, Jurukuitika munyika parizvino.
Tatasanyaya kumusha pako zero zevana veZimbabwe. Chokwadi ko zero zevana veZimbabwe ziri kumbunyikidzwa zvinotorwadza kusvika pekupedzesera. Asi zive kuti kana mwana achinge ashungurudzika haagumidzwawo kuchema here. Ndokunga tinofanirwa kuchema sevana veZimbabwe. Tochemawo kubudikidzawo nekodzero dzedu kuti tinzwikwewo. Zvino ukada kuti uchinzwe kwachoni waakutosungwa, waakurohwa zvinotisatisi nemasoja nemapurisa vanofanirwa kunge vakatichengetedza isu pose.
Saka munofunga kuti poitwa sei tichiona kuti pari zvino imi muri ikoko ku South Africa poitwa sei apa?
Kuzara chokwati temazela sika kugara ine foreign land kwacho kunhu kuchinhu chakaoma. Chinenge chichodo kuti tende kumisha asi vamwe madzira takaita kumisha kwacho ne anenge asina kunaka. Nenge akabva nekuchitiza. You understand uchuya uri mukoteri. Saka kumusha kwacho zvingade kuti zviitwe nevakoti business. I think hurumende yetu inofanira kuita musoro pamwe chete. Noti nzwirawo tsitsi maZimbabweans kuti chokwadi vana vatambura nyika yese yatambura voita musoro pamwe chete voona kuti vanga kuti nechisungo chipi nokuti ini ndakazvitarisa mapurisa kana masoja haafanire kunge ari epati anofanira kunge ari mapurisa kana masoja enyika anochengetedza vanhu kwete kuti ivo ndivo vaakutofamba vachirova vanhu murodzi vachifutisa chamba nefuti mumastreets mutauni zvinova zvinototyisa kuti vanhu tinge tiri munyika yedu yakasununguka. So I think pakafanirwa kuti vanhu vaite musoro pamwe chete vatitungamiriri vedu zvibhanwe izvi zvavari kuita vazvimire because sasei mone zvezvi worldwide yazara iyo nyaya yeZimbabwe Lives Matter. You know, it doesn't give a good picture. Munyika ine rusununguko.
Tombotarisa panyaya yeCOVID-19 takamboona muchichema-chema muchiti ikoko kuSouth Africa kwamuri kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya uyezve nyaya yekuti mitumbi iende kumusha iri kunetsa. Asi tanga tiina chiremba vanga vari pachirongwa chedu nezuro Dr. Simbiso Ranga vaiti ivo vazhinji havasi kuziva kuti vakabata mutumbi wemunhu anenge ashaika nechirwere icho cheCOVID-19 vanogona kubatirawo chirwere ichi. Imi ikoko kuri kupiwa dzidziso here zvakamira sei paCOVID-19?
PaCOVID-19 apa I think zvinenge zviripo tinenge tingaiwo dzila nemapala of which mapala edu anenge ari evanhu vekumusha kazhinji. Saka vanongokupa instruction yekungoti hakuna board viewing. Even cherobotika enda kumusha hapana board viewing. Saka tinopedza tikaita zive kuti munhu wedu aenda ndiye here kana kuti haasi. Munongoratidzwa chikwangwani that tag inenge ingoripo yakanyorwa zita remunhu. Dzidziso dzingavapowo zvadzo dzekudzidziswa kunzi pfekai mamasiki kana mapPE clothing achoni vanhu vanenge vachipinda vachinokwanisa kuidentifya bhodhi. But zvinhu zviri kurwadza kuti hamuzozivi vanhu vanenge vari kumusha vari kurisisa bhodhi because isusu kuno kuti tiri kusara we not allowed to cross a border kuti tiende kumusha since mabhodha akavharwa. Saka you find that kuti chitunha chiri kungoenda na driver nemabhoxi kana tori mahaiesi zvimwe zvimota zvihombo zvitori nemakopini kana four. Different places that hauzozivi kuti munhu kusvika achinzi ndewe kugokwe ndiye here ari kunzi ndewe kumarondera ndiye here because vasvikako kuti ikoko hakuna board viewing. Saka tiri kushaya kuziva kuti zvinofamba sei because kana vachingopa kana board viewing vanhu vashoma-shoma maclosesi vangave 2 or 3 zvinenge zviri nani.
Aiwa, thank you so much. Star, we're hearing there from our caller in South Africa. She's saying, I asked that the issue of people dying of COVID-19, are people aware that they can also contract COVID-19 from a deceased person? So she's saying there is a dilemma there because in South Africa, when people die, and some of them do die of COVID-19, the funeral parlor will just tell you that there is no body viewing. The body is just shipped straight to Zimbabwe. So she's saying that, one of the biggest dilemmas they have is they don't know whose body is going because when it gets to Zimbabwe, nobody's given a time or a right to actually body view. So those are some of the issues that are coming out from those in the diaspora. Yeah.
That must be tough for the people there. And coming back to you, Ms. Tanyanywa, we heard the government saying that there's no crisis. We saw the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, and another statement from the Permanent Secretary for Information, Nick Mangwana, saying that there is no crisis in Zimbabwe. What can you say about that? The assertion from President Mnangagwa that it's only a few bad apples. Do you think it's just limited to opposition parties or people who are trying to sabotage the economy? Yes, you can go ahead. Thank you. Over to you, Marvelous.
Tombo, and I took on a shutter when a woman de kuti vimapato anopiki savaka fanana ne matororo. Those are takona shutter when a vamanangagwa, a State of the Nation address yao, a munona say ish.
Yeah.
kujoina kuti mugarasiana kuita zvese all over the country tokuti all over the world tokuona news nhau dzakasiyana siyana dziri kutaura nezviri kuitika muZimbabwe. Mutauriri weMDC Alliance zvare Padari Mahere vakamuna vachiinterviewa vachitaura kuti tanzwa negavhumenti iri kushungurudza vanhu vese vanhu vari kusungwa vanhu vakangotaura kuti taane nzara vanhu vari kurohwa vanhu vari kusungwa tikanzi tanzwa negavhumenti iri kushungurudza vanhu vasina futi vakataura zvare Mahere vakati maybe tasara ndechekuti meso nditsvage kudzidzazo here because tanzwa munoshungurudza sei vanhu vasina zvombo uye vanhu vari kuchemera chikafu inini mako varova mako vauraya mani kugarisirisa zviri kunoita zvachona.
Tinotenda star
yebo ke sizvake lapha ke. Unfortunately our time is coming to an end. Ungasitshela nje ngamafitshane obukukhuluma nkosikazi Thanyanyiwa ukuthi singakunika nje umzuzu wodwa ukuthi usivalele uhlelo lwethu ukuthi ubusithini ngokuthi umongameli athi labo abaphikisana laye bangabahlamuki ama-terrorists.
Kasiwo vanhu abaphikisana nohulumende amaterroristi bohulumende ungakanyela kuuka mazwi dictionary ukuthi kuyini terrorist iyaqayaza kahle oloko kwenziwa nohulumende yiko kwenziwa ngamaterroristi. So ngezinye indlela uhulumende i-terrorist government abantu balemvumo balelungelo lokukhonona abantu balelungelo lokutshela uhulumende ukuthi lokho kasikufuni. Isisekelo sombuso siyatsho ebhekeni ukuthi abantu banamalungelo athi bebe kwenzakalayo bekwenziwa ngamapholisa kwenziwa ngamasosha akumelanga kwenzakali amasosha namapholisa asiwo ezanu asiwo ehulumende ngabantu amapholisa akhona ukuvikela abantu ayikhona ukukuhlukuluza abantu. So thina sithi abantu baso materialist i-terrorist uhulumende ngu-terrorist.
Yebo ke siyabonga kakhulu ke unkosikazi Barbara Thanyanyiwa ke yena ke wesikhulumeli sogatsha lwabesifazana we-MDC national branch yabo lapho ke besichasela ke ngombono wabo kulokho okwenzakala elizweni. Sibonge njalo bonke abasichasileyo kuhlelo lwethu lwanamhlanje sesifika nje emaphethelweni. Who else, marvelous?
Aiwa, toda kutenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi taona tichinzwa kubva kuna muzvare Patea vari kubulawayo vanga vachitaura zvakaitika kumhuri yavo panyaya yeCOVID-19 tikanzwa zvakare tichitaura naSisekai vari kuSouth Africa vachitaurawo zviri kuitika ikoko panyaya yeCOVID-19 nezviri kuitika panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Saka tinotenda ivava. So we'd like to thank all our guests, Ms. Patea in Bulawayo, who shared about how her father died of COVID-19 and also how her family is being stigmatized, and Sekai in South Africa, who shared about her, you know, views on the human rights abuses in Zimbabwe and also the issue of COVID-19. I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Nami Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlangana, sithi asidibaneni njalo ngolwesine olusayo uhlelo olufanayo.